Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, May the 15th. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home here in Washington, D.C. because of the coronavirus pandemic currently ravaging the world, including Zimbabwe, where we currently have 38 positive cases and 4 deaths. How does it look like on the international scene, Ntunga?
It's crazy, Marv. The number of positive cases is going up by each day. Tonight, we are talking about 305,285 deaths worldwide. And we are also talking about 4.5 million cases recorded so far. And the country leading with both deaths and positive cases being the United States of America, where we are, and that's why we are broadcasting from the comfort of our homes. Yeah. America currently lives with 1.4 million cases and 87,286 deaths. Followed by Spain now with 274,367 cases with 27,459 cases recorded so far. Ukubana uyaqhubeka uhlasela emhlabeni jikelele sikhuluma ngokuthi namhlanje sokufe abantu abangu 305,285 njalo asebebanjelwe umkhuhlane bangu 4.5 million asebesindile 1.7 million eZimbabwe khona ugatsha olubona ngezempila kahle luthi izolo kulo yedwa otholakale elomkhuhlane lo okutsho ukuthi inani laba lomkhuhlane lo eZimbabwe liya liqhubeka liqonga sesile 38 sebengamachumi amathathu lasishiyangalombili eZimbabwe abalomkhuhlane lo kanti asebefile balokhe bebane kuthi asebesindile labo balokhe bengu 13 ichumi lantathu kodwa esithe siliphe nje i-update on these figures but the main focus of our discussion tonight is the alleged abduction and violation of 3MDC activists who are currently receiving treatment at the Harare Hospital. After they were abducted on Wednesday, they were found yesterday, last night, and today they are in hospital. Marv, back to you.
Kana kuneo vachango vakupinda mchirongwa, ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndini munomu Washington, D.C., uko tiri kutezenyura parizvino tiri muzimba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Parizvino munyika muZimbabwe mune vanhu 38 vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vana vachishaya. Totarisa zvakare pasi rose chirwere ichi chawanikwa icho chichibata vanhu vazhinji. Asi chakanyanyo tekeshera imo muno muAmerica parizvino ndo zviri kuitika saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda panyaya yedambudziko irori rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chichibata vanhu pasi rose vanosvika ivo mamiriyoni anosvika 4.4 miriyoni uyezve vanhu 302 vanogona kunge vakwira panguva yamuchazoona chirongwa ichi nekuti sekuziva kwamuri kuita tiri kutepfenyura tiri muWashington tiri kumba. Saka chirongwa ichi muchatozoshiona mberi uko. Muno muAmerica parizvino mune vanhu 1.4 million vabatwa nechirwere ichi checoronavirus uyezve vanhu 85,000 vachiwanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Asi tichange zvakare tiri kutarisa zvatiri kuona zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Apo takaona kana kuti nhasi taona vanhu vaviri, madzimai maviri vanomirira ivo bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vachiwanikwa ivo vachinzi vakawanikwa mushure mekunge vanzi ivo vakapambwa, vari kunzi ivo vakawanikwa ivo vari kunzvimbo iri kunze kweHarare, uyezve vari kunzi vakawanikwa vakabhinywa nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichitarisa kuti imi munoona sei izvi panguva iyo pasi rose riri kurwisa dambudziko rechirwere checoronavhairasi kana kuti COVID-19. Tichange tiri kunzwa kubva kubato reZANU-PF uyezve tichinzwa kubato iroro reMDC kuti vari kuona sei nyaya iyi. Taona mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vachikwanisa kunge vachienda kunoshanyira nhengo dzavo nhatu dzakawanikwa idzo dzichibhinywa kunzvimbo iri kunze kweHarare. Saka parizvino ndo zvatichange tiri kukurukura ipo pano kuti munoona sei. Taona America zvakare ichipindirawo ichitaura kuti aiwa Zimbabwe ngaikoshese kodzero dzevanhu, uyezve vawani takaonawo European Union ichipindira zvakare ichitaura iyo kuti zvakakosha kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe kunyangwe tiri panguva yekurwisa dambudziko rechirwere checoronavhairasi. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano, asi tichange tiri kunzwa kubva kune vanyarikani vedu tichionawo zvakare zviri kuitika muParizvino kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yedambudziko rechirwere checoronavhairasi, kuti imi kwamuri ikoko muri kuzvigonawo sei. Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kuchema nzara munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vari kuti ivo parizvino vari kutarisana ivo nedambudziko rekushaya nyaya yechikafu. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano, Ntunga.
Hongo mavha ilo udaba esingalo zihlobo esithandekayo lamhlanje, udaba lokuthunjwa kwabathathu abeMDC Alliance. Batholakala betshaywe kabuhlungu umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa. Uthi abathathu laba badlwengulwa balinyazwa ngendlela embi kakhulu, njalo sikhuluma nje balaliswe kwesinye isibhedlela eHarare. UChamisa uthi gala kuthandabuza ukuthi abathathu laba bathunjwe ngabantu abasebenza lohulumende, bona kungujohana Mamombe ummeli weHarare West edalele parliamente, labanye bakhe ababili uNetsai Marova lo Cecilia Chimbiri. Abathathu laba bangabanye babasakhula beMDC abatshengisele esitaladeni ngolwesithathu besola uhulumende besithi ukanya engaqakathekisi udaba lokudingela abantu abaswelayo ukudla ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Babikwa ke bathi befika kwenye i-road block betshayitoyitoyi khonapho bathathwa ngamapolisa ahamba labo e-Central Police Station. E-Central Police Station khonale bafika ngokutsho kukaChamisa lamagqwetha abantu laba kuthiwa kwabuya abantu abangabaziyo, babathatha ke emapoliseni bahamba labo endaweni abangayaziyo. Kulapho ke abathi bafika badlwengulwa khona batshaywa basebetholakala ke izolo ebusuku. Sizweni ubaba uChamisa lapha ekhuluma ukuthi uthene. Ndiri kutaura apa mavi kuti tine video yabaChamisa bachitaura neizvi nhasi. Saka timbonzwa kuti vanga vachitichiya apo vachipomera hurumende mhosva yekuva nechekuita nechiitiko ichi. Sizweni ke ubaba uChamisa khuluma lapho ngokuthi kwenzakeleni kwabathathu laba njalo balimale okunganani.
Zvinhu zvinotyisa nokukashikamadza kuti vanhu vangaita utsinye hwakadaro kumwanasikana, kumunhu wechidzimai, kumunhu wechidiki. Zvinonyadzisa, zvinokatyamadza. Zvavanoti vakaitwa vakasungwa, vakanzi handei kumapurisa, vaenda kumapurisa vakandisiya ndei kuwarin paki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara, vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru. Vakazokandwa pane umwe musha, ndopavakazofona vaakutaura kuti ndozvaitika izvi. Zvazvinongoreva ndezvokuti chiitiko chatati tichiona chiitika munyika muno. Gore rapera chete takaona nyaya dzakadai dzinokwana kuita 49. Zvatavakuona izvi muririro wayo shiri. Zvine zvichiitwa nevakuru vanenge vachikonzera izvi, vane pfuti nokuti paishandiswa pfuta, vanova vari kumusoro kuti paitofonwa pafoni vachitaura sokutaura kwavaita, vari vanhu vane authority vachiti chimborambai munavo tichakuudzai tanzwa kubva kuvakuru vedu.
That there, Mav, is MDC Alliance. Nelson Chamisa talking about the brutalization and violation of the three women activists from the MDC Alliance. Limzwile lapho ubaba uChamisa ekhuluma ngochuku athi uJohana Mamombe unetsayi Marova kanye lo Cecilia Chimbiri abahlangana lalo ezandleni zabantu abangaziwayo abanakanelwa ukuthi ngabakahulumende ababikwabe bathumbe ngolwesithathu baya badlwengula babahlukuluza ngendlela ezitshiyeneyo. Mav, tine video zvekare ya baba va Cecilia Chimbiri. Avo vanga vachichema chema nekuti mapurisa azara kuchipatara uyezve ari kurambisa vabereki kuti vange vachiona vana vavo. Regai tinzwe ka video kacho.
Zvokuti anything can happen to our children. I don't know why they came here and why all of them, if it is a security issue to protect our children, one or two is allowed, but you can't then guard against the parents to say you are not allowed to get in.
Saka mukatsanangura kuti vari sedi mavava
vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura, ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma, yekuchisidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain, zvokuti zvinogona kumuonza kuonda miviri aisei achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka, kurova kuti vaiita vachichinjana kurova vana, kurova kuti kana vachiona kuti munhu akangopinda obva avhunduka, it means vana vaichinjaniswa kurova vana. Saka vanototya kuti ndingako uya futi ndakurova.
Vana chiremba vane ongorori vati vaita here?
Hongu vari kuongorora. Saka tavatiti vaite vapedze nguva, vatore nguva yavo vagone kunatsopedzisa basa ravo. Ndangotarisa chete ndikaona mwana kuti haana kumira zvakanaka. Muwangu ini musikana mumwe nemumwe musikana wedhota ageni netsai ndamuona zvakare akakuwara. Johana ndatomuperekedza kuenda naye kuneambulensi, nandichityiwa kuti pane mapurisa anga achivateera zvakare. Vane kamotikari keredhi kaToyota, ndine namba pureti dzacho ndadzitora, kanga chiteera ndichiteerawo reambulensi.
Zihlobo zami esithandekayo, sithanda ukuxolisa imitshina yethu iyala ukusebenza njengoba sitshilo ke ukuthi siyisebenzela ezindlini. Sizame ukuxhumana lo mnumzana Tim Moringai o-MDC Alliance kodwa itechnology iyala. Sizame njalo ukubamba uRegisa Charumbira ukuthi sizwe icele leZanu PF kodwa kuyala akuvumi khona ukuthi siphuthe ngohlelo. Imitshina yethu iyala ifreeza nje, kodwa nanzi ezinye inhlelo esilethulele zona earlier kustudio 7. Na igama lami nguNtungameli Nkoma, njalo ngihamba lomunye wami uMavela Simhlanganya huye.
For today asixoxeni lilo Kips Dube. So ke lamhlanje sikhuluma ngendaba ezijeneyo. Olunye sibili udaba olumqoka esingalo lamhlanje ludaba lokuthunjwa kwabantu bebandla le-MDC abakuqela ke omele iHarare West edalele parliamente unkosazana Johanna Mamombe. Siyabona ukuthi abantu laba bathunjwe ke ngolwesithathu bathe sebethunjiwe khonapho ke akusaziwanga ukuthi baye ngaphi. Amapholisi ekuqaleni athe abantu laba baseHarare Central Police Station, kodwa kwasekugcina kutshintsho zokuthiwa hhayi abakhola khonapho. Kodwa batholakele lamhla njalo kukhanya balimele okunye okumangalisayo. Sikhuluma nje okwamanje basesibhedlela eHarare kukhanya zani amapholisa asekhona khona ngale sibili eHarare ukuthi ababone ukuthi kuhamba njani. So sizalethulela ngodaba lolu. Kuzobuya ke udaba lwe-coronavirus COVID-19. Siyabona ukuthi lokho kumemetheka emhlabeni wonke jikelele. Nxa sikhangeleke emhlabeni sibili siyabona ukuthi sokulabantu abedlula 4,444,000 abalomkhuhlane lo. Kuthi ke asebethethwe umkhuhlane lo bedlula amakhulu amathathu inkulungwane ezingamakhulu amathathu 302,493. So kuyafiwa lapha sibili njengoba landibona ukuthi kuhamba njani. Kuzobuya ke kwele Melika kulabantu abafika 1,417,889. Kube sokusithi ke asebebhubhile bafika 85,906. Lapho lokho ke sikuthola sikunikwe iJohns Hopkins University njalo le Voice of America siyakukhangela lathi khonapha. Kuzobuya ke eZimbabwe khona manje umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayi 38, kuzokuthi abayi 13 sebesilile, kube sokusithi abayi 22 lokho begula, kuzokusiba labane asababhubhayo. So ke sifisa ukuthi lingene uhlelo lolu sikhulumeni ngendaba lezi ezijiyeneyo. Olunye futhi udaba esisalubamba ludaba lolu lokuthi kulabantu kobulawayo ababhambabulwa silokunye okumangalisayo beshaywa babeshaywa ngamacetshakala ukuthi batshaywa ngamapholisa ngokutsho kwabo bathi amapholisa abajaha sibili. So kungazane kuyahlupha konke lokhu. So ke ngelani uhlelo sixoxeni uhlelo lweni lolu sifunisize ukuthi lina lithini ngakho. So kokuqala sizafaka ke ukuthi ividiyo kaChamisa uhambe wababona abantu laba abatshaywa ngamapholisa. Kuthiwa ke amapholisa nothi amapholisa abacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende kweZimbabwe. So abantu laba kukhanya batshaywe sibili okunye okumangalisayo. So basebedliswa lamaphumelo abantu. Khonapho ke kuthiwa yikho okuhluphayo. Bebedatshukelwe okunye lingazakele kubona. Bematasatasa sibili ukuthi lingababona lingethuka sibili. Ake sizweni ke uthi uChamisa utheni ngodaba lolo.
In the hospital is a very sad situation. We're told of an account of the three ladies who were kidnapped, abducted as they were approaching a roadblock along Samora Machel. They tell us that they were taken to the police office, to the police custody at Central Police Station. They further tell us that they were taken from that police station at Harare Central. They were then taken for a long distance. They were taken across. In fact, they tell that they don't even know where they were taken because it was a long time. And when they got where they got, which is still unknown, they were thoroughly beaten, thoroughly assaulted, and even sexually abused. In fact, it's a very sad story when you listen to them. They are traumatized. They can't even understand what further happened. These people had guns. These people were saying, why is it that you want to revolt against the government? They were also saying that we know that you are being sponsored as MDC to cause problems, and we want to fix you. And that the police requested through our social welfare department that they want to be here because they want to try and make sure that people who are coming with other things that may poison these victims do not come in. I don't know what other reason they are here for, but that's what at least they told us. But what is shocking is that the police spokesperson confirmed that they had arrested these people. Then they denied. It's the same trend, the same pattern. The biggest problem in our country is dishonesty and lies. People who lie through their teeth. when they know that they've done something. And this, you can see the signature of my brother, Idi Mnangagwa. That is his tactic. Crocodile marks, crocodile footsteps. We can see the traces of that crocodile in this.
Also, the police did indicate that they wanted the three to appear or to present themselves to the police with their lawyers. Are they under arrest? That's my question. Are they under arrest? Are they free? What is the position following the demonstration that they...
Well, I'm not the police spokesperson. I wish I could give you the position. I can only speak on behalf of the victims as their leader, because they've given me a narrative. Something that I can only do at the moment is to say their state is totally deplorable. Very sad. They are totally, totally and thoroughly tortured. We have all been victims. My predecessor, Dr. Richard Morgan Tsvangirai, suffered torture several times. You remember when I was at the airport the other time, how I was nearly killed in that abduction and that attack at the airport. And many more. Many of our comrades you are seeing here have been subjected to the same terror. There has to be a high cost. And this cost must be at the doorstep of Mr. Mnangagwa, because he is the man who is presiding over the affairs of this country at this juncture. And he must be accountable, he must be responsible. We refuse to agree with this notion that people are faking abductions. The kind of suffering that they've gone through is not something that one would want to fake. You can't fake this kind of pain, no matter how much money you would have gotten. This is sad. Totally unacceptable. But the time is coming to stop it.
There's been allegations by some out there that the MTC leadership takes the time to be in solidarity with such victims.
How else would you want us to be in solidarity when we don't even know where they are? We actually didn't know where they were. We had to go to all the police stations through the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, the Zimbabwe Doctors for Human Rights. We even on our own had to do our best in the Social Welfare Department. We had to do the best under the circumstances.
Yeah, loke ngumnumzana uNelson Chamisa okhuluma sithi ke lokho kwenzakale kuJohana Mamombe labanye bakhe kuyethusa ngoba uthi balimele okunye okumangalisayo ukuthi ungababona uyahlengezela inyembezi ukuthi bamtshele sibili ukuthi bathathwa bahanjiswe e-police station khona ngale kwenzakalayo basebekhitshwa ke ngabantu abangaziwayo ukuthi ngobani. So ke nxa sikhangele konke lokhu siyabona ukuthi labazali babo sungani bavinjelwa ukuthi bangene esibhedlela khona ngale ukuthi bayebona abantu babo. Silobaba lapha omunye untombazana uCecilia laye okade thunjiwe akele muzi ukuthi uthini ubaba lapha.
I'm the father of Cecilia Chimbili, one of the three daughters that who were forced kidnapped into forced disappearance on Tuesday and Wednesday. The issue that has caused a problem at this hospital where I have come, this is a private hospital, but the issue that has caused so much problems in this hospital is the issue of the police. When I came here, I came very early, and my question which I asked the police is, who found these girls? They are not the ones who found these girls. I found the girls with the help of MDC and the lawyers. They did not make any attempt to search for the girls. Joan Mamombe, Natai Mawarua, and Cecilia Chimbili. They did not make any single minute effort to search for them. When we went to Harare Central, the officer commanding Harare says he does not know anything of that sort. But these girls were arrested at a police roadblock at Showground. And even myself, I was also almost arrested at that Showground. And they said, if you old men continue making complaints, we will call our bosses and you will be taken from here. And I wanted to investigate to find out how they were taken. And the whole thing came out that this is what they do. These girls were under surveillance. They were trailed up to the roadblock. Anything can happen to our children. I don't know why they came here and why all of them. If it is a security issue to protect our children, one or two is allowed. But you can't then guard against the parents to say
you are not allowed to get it.
So ke lo baba ka Cecilia so uyakukhala silokunye ngomalisa ukuthi lokho kwenzakele abantwana laba kuzuza usizi ngekubuhlungu kakhulu njalo ukuthi hey ngokuya kwezinto khanya ngazani vele kuhlala abantu bethunjwa ngendlela ezinje. So ke siyabona njalo ke umnumzana Energy Mutodi, umnumzana Energy Mutodi ukuhulumende nguye phela okusekela obona umphathi ntambo ubona ngokwethula kwemibiko uthi hayi khanya ngazani lokhu kungabe kufekiwe ngabe kuyinto yamanga nje ngokutsho kwakhe. So singazi ukuthi abantu linalikubona njani khona lokho kodwa yena uthi ha-a asoqiniso ngani bayaphikaphika izinto lapha. So singazi sibili ukuthi ungabe uhamba njani kodwa-ke siyabona ukuthi nxa sesikhangela le mfanekiso lakho konke okukhona kukhanya hheyi kulobu zima lapha abantwana laba bathwale nzima okunye ngazani likubona. So-ke sile mpikitha yabo imfanekiso yabo embalwa eveza konke khonokho. Siyabonga ke abantu be-MDC abasinike impikitsha le. So ke uthandi ke okwamanje sidinge abakuhulumende kumbe abadlelana lohulumende we-ZANU PF ubaba uJoseph Juma ubethe simthinte ecingweni singazi ukuthi kumbe singenelisa ukuthi simthinte khona manje. Lo baba umfundo omlilo olwela ilungelo likaZulu njalo lobuhlobo loJoana Mamombe. So ke wothi ke sidinge ubaba ke okuqala ubaba uJoseph Juma siza ukuthi angangena yini khona ba kuhlelo. So sithe siyamfonela nje khona manje sikhulume ngodaba lolu ngoba kukhanya udaba lolu lungazani lobuhlungu okunye okumangalisayo ebantwini abathiyeneyo. So singazi ukuthi ubaba uJuma useseduze kumbe ukhatshana kanganani kodwa besithembisile siluba uJuma mbonani sesimtholile ubaba uJuma khonapha ke ku-Studio 7. Baba Juma ungawutshona njani?
Ngitshona njani?
Hayi sitshonile Juma. Akusitshele baba Juma kukhanya ngazani lapha kulabantwana abathathu kulabantu abathathu silapha sikhuluma ngonkosazana Joana Mamombe labanye abalandeli be-MDC abathunjiwe ngolwesithathu bathi sebethunjiwe khonapho-ke kwathiwa kungani bahanjiswe emapholiseni amapholisa akhonfirma ku-Herald ukuthi ye babophe abanye abantu kodwa bavezanga amabizo. Then abantu laba kukhanya ngazani basuswe eHarare Central Police Station bahanjiswa kuzindawo lapho abatshaye khona baforswa njalo ukuthi badle amaphumelo abantu. So badatshukelwe okunye okumangalisayo okwamanje basesibhedlela. Juma, nxa ulo hulumende kusenzakala konke lokhu siyakwazi ukuthi la usekela ibandla le-ZANU PF ubona njani konke lokhu baba?
Well okokuqala kumele ngithi ukuthi kambondi kulo hulumende ongayenzi into enjalo ezama yena ukukhankasela ukuthi kona kube lalokho okuthiwa yi-re-engagement la mazwe amanye jikelele kuhlanganela nakhona ngabo kwele Melika lapho okhona wena. Lokhu kuyatshengisela ukuthi kona imisebenzi eyenziwa ngamanye abantu abavele bele njongo eyokuthi iZimbabwe ingafika lunga ingafika makuhle. Uhulumende kababa uMnangagwa sibonile ukuqalisa ngo-2017 kuze kufike namhlanje unokuzama ngamandla wonke ukuthi ngabe siyafika esigabeni sokuthi kona ngabe siyakhulumisana labantu bonke ngabe siyazwanana siwilelane labantu bonke lamazwe wonke jikelele kwenzela ukubana sikwanise ukuqala ukulungisa indaba zomkhonomi lokuhlala kuhle kwabantu. Kodwa usuthunga abanye abantu besenza into ezinjalo vele khona nxa umqalisa ukukhangele kathesi amazwe wonke jikelele sibhekane nomkhuhlane lo we-COVID-19 lo khangela ukubana abantu bafa njani khona ngapho kimi kwele Melika nase-Europe le ekuko-England nabanye amazwe anjalo bafa ngantu azimpukane ukuthi ubona abanye abantu bedlala ngempilo ngendlela enje. So ubona abantu besiyayenza into da i-demonstration ngesikhathi esinje uthi ubone nje ukuthi kona into yakhona ayihlelekanga asonto yokwakha noma abantu bathule indawo zonke siyakwazi ngeincabhele sebafika ke baswela lokudla siyakwazi vini ko-England nangani abanye baswela lokudla lasemelika khona ngapho bawutela ukudla abanye imisebenzi siphelele kwabantu abaningi akula zinto ezibambekayo kathesi. So akula muntu ohlezi kuhle okwakathi sinxa sikhuluma then ukuze uthole omunye umuntu oba lesidindi esokungena esitaladini ekuyodengisela utshengiselana abantu besifakazana awubona ukufuka abantu na usufuna umntu ona kube sesiba yi-victim yikho abantu abadala kudala babesibona umenzi kakhalela kukhalela umenzi ngiyabona babekhuluma bebona izinto ezifana nazo nalezo babadube
yes cela ubambe khonapho ke igolide besidinga ubaba umfundomlilo umfundomlilo ulobudlelwana lojohana mamombe njalo yena ulwela ilungelo likazulu wothi simuze ukuthi umfundomlilo engabe ekhatshana kanganani sike sixoxela isizwe ukuthi kambe yena ubona njani konke lokhu okwenzakalayo so besimthembisa ukuthi sizamfonela mbonakazane ifoni yethu iyaringa khonapha sesimelele yena ukuthi sizwe ukuthi kungabe kunjani so ke sicela ukuthi baba ye sesimtholile baba mlilo kunjani hayi siyaphila kakhulu so ke akusitshele wena ngiwubone unkosazana Johana Mamombe labanye besanda ukuthi betholakale bebekusimo esinjani baba
bebekusimo esibi kakhulu ngoba bebetshayiwe behlukunyezwe kakhulu ngathi ngamapolisa kumbe singathi abelunga le-Digital Intelligence kumbe ama-CIO singathi nama-CIO labantu bazangahatshaywa bajikelwe emgodini balathisa imichemo balathisa into zonke eziningi-ningi nje ezenza ukuthi igazi ligijime so bebekusimo esingathi bebe-traumatize okunzima kakhulu
so singathi-ke wena ngokubona kwakho balimele kanganani nxa usubakhangele sibili uJohana mama ulimele kanganani nyanga kwakhe
ukulimala kwakhona kukabili kulokulimala kwenyama nxa sibakhangele siyabona ukuthi inyama zabo zilimele ngoba uJohana bamjikele emgodini walimala olunye unyawo ngathi oluka-right lobuhlungu kuyehluleka ukuthi ahambe kuhle kube lokulimala esingathi okwenhliziyo okwe-psychology okwe-traumatization ukuthi abantu laba babebetshaya labe behlukunyezwa behlatshelisa benathisa into eziningilenge ezingazakaluyo ukuthi singaba nempangela enganani emzimbeni womuntu so ngabantu nje abesabayo ukuthi thathe nxa sikhuluma nabo bayethuka bangalala bayethuka betshengisa ukuthi lokhu lisesaba
ye singathi zokuthiwa bacine bedliswa lezi ingcekeza enye emangalisayo le ngcekeza yabantu into ezinjalo bakutshele khonokho
bebehlisa into eziningi-ningi laba bantu so yinto ebuhlungu kakhulu ukuthi gata ngamapolisa anjani lawa ayenze izinto ezimbi kangaka yikho nsitho ukuthi xa umuntu angafosa kumbe lingambambezile ukuthi aze adle ingcekeza angathi umchemo yinto enzima kakhulu emuntwini
ya sicela ubambe khonapho siye kubaba uthuma baba uthuma lethemba lokuthi encazanga umzwe kuhle ubaba umfundomlilo ekhuluma kodwa ke akukhulumayo lapha yokuthi unkosazana Johana Mamombe labanye bakhe bakusimo esibi okumangalisayo njalo bebenathiswa izinto ezingaqedakaliyo so ke baba uthuma kambe abantu bangenziwa konke lokhu uhulumente engakwazi
khona kunjalo sikuyenzakala ukuthi kona abantu benziwe into enjalo so njengakhona okwenzakala ezindlini lapha ama-abuse asezindlini lapha babadube ungabona kodwa uhulumente yabeakwazi engingafuna ukuthi ngiphushe ukuthi na okwenzakale bosisi bethu laba yinto embi sibili ongabula ngabe iyenzakala asifisheli vele ukuthi kube lo muntu ohlukumezwa ngendlela enjalo especially a-girl child kumbe engumuntu wesifazana even abesilisa bona asikufisheli kuba yinto esingayithakazeleliyo esiluntona abantu bahlukumeze ngendlela enjalo so lokho ongabe kwenzekele nxa kunabantu abezinto enjalo kakumelanga bebekhona njalo kumele singadingisi laba bantu sibathole abafunakali kususayathi abantu abanjalo so into engenzeka ukuthi laba bantu nasiye uhulumente enza ke definitely and abantu kona even ubaba umlilo lapho uyacabanga ukuthi kungaba kungamaseko kumbe kungaba kungamapholisa kumbe kungaba kuyi-military intelligence lento enjalo uthiye nje ukuthi kona kungabe kungu-anyone else onesizathu sakhe nje ofuna ukuthi kona angcolise uhulumende khona ukuthile uphonge ukuqamba lezi ngathi ezinye ezintathu kodwa mina ayistrongi isasekuza I do not think that there is a normal government that would want to govern itself out of power against the Rendi Aloba Matube. Not with Jerry, we feel like this is with a sober mind. See, Vulim Gondo Zedu, seeing a lot of prejudice of any sort. With a sure, Ukulman, the Ramahu Nangawa, Ukulman, the MPM Sirano, often Utah Sambosin, Ukulman, the Indian Jalo Civil, Utuana. Out of abantu abangathi ngathi abalothronzi abantu njengabochamisa obithi yabana bese ngithatha laba mangazela laba bese yahlimeza ngendlela njalo ukuthi atholeni uhulumende lo azuzeni ngakho khonoko ngiwazi ngisisho njalo like uchilo before asikuvumeli asikuvumeleli ukuhlukumezwa kwabantu wethu nabesilisa kube ngabesifandana kuyinto embi kakhulu
simhlanganya huye. Ndiri muWashington apo nasi tine gango tichange tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus apo munyika pari zvino bazi rezveutano nehurumende vari kuzivisa kuti chirwere ichi chabata vanhu vanosvika ivo 38 pari zvino vana kana kuti 4 vachishaya uyezve paine vamwewo vabatwa nechirwere ichi vachichikunda saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika pasi rose pari zvino uyezve tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika apo takaona vamwe vatatu vebato reMDC Alliance vachiwanikwa ivo vachinzi vakapambwa uyezve vazowanikwa nhasi vawanikwa ivo vachiendeswa kuchipatsara saka tichange tiri kunzwa kuti zvafamba sei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino panyaya iyoyo tichange tiri kuwanikwa isu tichiwanikwa tichiona tichinzwa zvaitika pazuva ranhasi panyaya iyoyi yekupambwa kwevanhu vatatu ava vanova ivo mudare weMDC muzvare Johana Mamombe nevamwe vaviri asi regai tiwanikwa isu tichikunzirai tichiona zvanga zviri kuitika kunzvimbo iyoyi pawanikwa ipo pachipatara panga paine ava vawanikwa vanzi vawanikwa ivo vari kunze kweguta reHarare asi regai tiisu tikuridzirei mavhidhiyo awanikwa iwo achitorwa pamusoro pezviri kuitika pari zvino uyezve muchange muri kunzwa nyaya iyi muwandu hwayo pastudio 7 na7 o'clock saka kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chiri kutekeshera pasi rose saka kana muri kukwanisa nyorai kwamuri uyezve kuti kwakamira sei panyaya iyoyi yedambudziko rechirwere checoronavirus apo tiri kuona isu nhasi zvanga zviri kuitika muHarare apo taona isu tingati ambulance ichiwanikwa iyo ichisvika panzvimbo yanga iri pana vana honorable Johana Mamombe nevamwe wavo asi tichange tikuratidzai zvataurwa nababa wevamwe vakapambwa pachiitiko ichi kuti vanga vari kuti chii pane zviri kuitika pari zvino regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pari zvino
zvekuti anything can happen to our children. I don't know why they came here. And why all of them if it is a security issue to protect our children. One or two is allowed, but you can't then guard against the parents to say you are not allowed to get in.
Saka mukatsana ngura kuti vari sei
vana ndavaona vari kurwadziwa vana vakakwadzwa vakarohwa zvikuru zvinorwadza miri wese wakakwadzwa ndaona mwana haasigona kutaura ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma yekuchishidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain zvekuti zvinogona kumuonza kuonda miviri asei achidya ndaona mwana ari kuratidza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana kureva kuti kana vachiona kuti munhu akangopinda obva avhunduka it means vana vaichinjaniswa kurova vana saka vanototya kuti ndinga kuya futi ndakurova
vana chiremba vane ongoro yavati vaita here uyendezvo
hongu vari kuongorora saka tavanotiti vaite vapedze nguva vatore nguva yavo vagone kunatsopedzisa basa ravo
ndangotarisa chiri ndikaona mwana kuti haana kumira zvakanaka muwangu ini musikana mumwe nemumwe musikana wedota again netsai ndamuona zvakara akakuwara Joana ndatomuperekedza kuenda naye kune ambulance ndandichitya kuti pane mapurisa anga achivateera zvakare pane kamotikari keredhi ka Toyota ndine number plate ndadzacho ndadzitora kanga chiteera ndichiteerawo ambulance which means havana kupedza.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna baba vemumwe weavo vakawanikwa ivo vachipambwa pakapambwa vatatu veMBC Alliance madzimai vanoshanda ivo nevechidiki. Zviri kunzi izvo vatatu ava vakapambwa kana kuti vakambosungwa nemapurisa vachizowanikwa vachipambwa kubva kumapurisa asi hapasati panyatsojeka nekuti ivo hurumende iri kuti haisi kuziva kuti chii chakaitika kune vatatu ava. Saka tichange tiri kuziva ipo pano kuti zvii zvamunoonawo tichitarisa kuti pari zvino pasi rose rakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Saka tichange tiri kuenderera mberi ipo panapa tichikuratidzai zvanga zviri kubuda uko kwavawanikwa ivo hama neshamwari vawanikwa vachienda kunoona vamwe vavo vanga vakapambwa. Vari kunzi ivo vakawanikwa vakashungurudzwa asi pari zvino hatisati tanzwawo divi rehurumende kuti zvakamira sei kunyange tiri kuona kuti padandemutande retwitter nezvimwewo hurumende iri kunyorawo maonero avo uyezve vachiramba ivo kuti hapana chavanoziva pamusoro penyaya iyi asi tichaenderera mberi tichingokurukura nezvayo asi tinoda kuziva kuti kwamuri ikoko ndiani muri kuzvigona sei panyaya iyoyi yedambudziko recoronavirus uyezve kuti zvii zvamakatarisana nazvo pane ari kuvhunza ipo panapa regai tiverenge vanhu vakapambwa avo vanoti muzvare Joana Mamombe mutevedzeri wesachigaro webato revechidiki reyouth assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muzvare Netsai Marowa. Saka ndo vamwe regai tinzwe zvakare apa tiri kunzwa mumwe mubereki achitaura ivo vataura
one of the three daughters who were forced kidnapped into forced disappearance on Tuesday on Wednesday. The issue that has caused a problem at this hospital where I have come, this is a private hospital, but the issue that has caused so much problems in this hospital is the issue of the police. When I came here, I came very early, and my question which I ask the police is, who found these girls? They are not the ones who found these girls. I found the girls with the help of MDC and the lawyers. They did not make any attempt to search for the girls. Joan Mamombe, Natai Mavarua, and Cecilia Chimbiri. They did not make any single minute effort to search for them. When we went to Harare Central, the officer commanding Harare said he does not know anything of that sort. But these girls were arrested at a police roadblock at Showground. And even myself, I was also almost arrested at that Showground. And they said, if you old men continue making complaints, we will call our bosses and you will be taken from here. And I wanted to investigate to find out how they were taken. And the whole thing came out that this is what they do. These girls were under surveillance. They were trailed up to the roadblock.
Apo muri kunzwa imi sekutaura kuri kuita baba vanga vari kutaura ivo vachitaura zvaitika kuti zvii semaonero avo zvanga zvaitika. Vati ivo vaenda kuchipatara uyezve ndokwavasvikoudzwa zvavanga vari kutaura apa kuti vana vatsanangura ivo vatatu ava kuti vakawanikwa ivo vachisungwa ndobva vazowanikwa vachipambwa ndobva vazowanikwa vachiendeswa kune imwe nzvimbo asi baba nevamwewo veMDC Alliance yava Nelson Chamisa ndivo vazowanikwa ivo vachivawana. Vachamisa vanga variko zvakare kuchiitiko icho chichanhasi saka tichange tiri kukuratidzaiwo mazwi avataura pavasvika kuchipatsara.
What is the current status as regards the
Well, I understand that the police requested through our social welfare department that they want to be here because they want to try and make sure that people who are coming with other things that may poison these victims
do not come in. I don't know what other reason they are here for, but that's what it is they told us. But what is shocking is that the police spokesperson confirmed that they had arrested these people. Then they denied. It's the same trend, the same pattern. The biggest problem in our country is dishonesty and lies. People who lie through their teeth when they know that they've done something. And this, you can see the signature of my brother, Idi Mnangagwa. That is his tactic. Crocodile marks, crocodile footsteps. We can see the traces of that crocodile in this.
Also, the police did indicate that they wanted the three to appear or to present themselves to the police with their lawyers. Are they under arrest? That's my question. Are they under arrest? Are they free? What is the position following the demonstration that they will do?
Well, I'm not the police spokesperson. I wish I could give you the position. I can only speak on behalf of the victims as their leader, because they've given me a narrative. Something that I can only do at the moment is to say their state is totally deplorable. Very sad. They are totally, totally, and thoroughly tortured. But what shocks me is the capacity of
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna vaNelson Chamisa vachitaura iwo mushure mekunge vaenda kunoshanyira madzimai matatu aya. Ndigaitenderere mberi tichikupai zvakare zvataurwa navachamisa vari pachipatara chavanga vaenda kunoona varwere ava. Ndigaitikupei zvakare vhidhiyo yekuti tinzwe zvavanga vari kutaura vachamisa pavawanikwa ivo vachienda kunzvimbo iyoyi yanga yakachengetedzwa. Tingati yakachengetedzwa nekuti tinoti ndokune vatatu ava pari zvino vari kurapwa vari ikoko. Asi muri kuona apo vachamisa vanga vari kutotaura nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pane zvavanga vaona kunzvimbo yavaenda kwakachengetedzwa kana kuti kuchipatara kune vatatu ivava pari zvino. Ndo zviri kuitika pari zvino, uyezve tichange tiri kuedza kuti tibate vezano PF kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyoyi. Asi regai timbooverenga zvamuri kunyora ipo panapa. Tiri kuona pana Listen Masiwa ari kuti SCC Boaz Chikadze ari kuti vari kuuya zvavo. Wellington Tasari ari kuti I'm watching you from Pretoria. Clive Machekano ari kuti ndifonerei. Zvinonetsa ndezvekuti munoti tifonerei and then kana tafona hamuchadaira nhare. Saka ndo zvimwe zvinotinetsei nekuti panguva yatiri panapa tiri kushanda tiri kumba. Ndiri kuWashington zvangu, handina mumwe ari kundibatsira. Ndiri kuti ndikabata apa ndobata apa. Saka vaye vanenge vakumbira kuti tikufonerei, please 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 dairai nhare mbozha dzenyu. Musazoti kana tafona imi hamuchawanikwa muchiita sei muchidaira nhare dzenyu. Zvinotikanganisa nekuti pari zvino ndiri kubata zvese. Ndiri kuti ndikabata uko ndobata uko. Asi regai tiendere mberi. Tiri kuona pana Boaz, tiri kuona Wellington Tasarira tambowagona chikova chitova ari kuti ICC Marvelous, I'm watching you from Bristol. Kwakadiko kuBristol? John G Makone ari kuti ndianani hanzi ndiani mwana wacho? Vataura wani baba vemwana uyu kuti mwana wangu ndinetsai pane vanava. Asi kwavari ivo vese vana vavo, nekuti sekutaura kwavari kuita ivo vese vanhu ava vana vavo. Nekuti munoziva vanhu pachikuru havazotaura kuti uyu ndiye mwana wangu, vanongoti vana vangu, vachiitira ivo kuti kana vange vasvika kunzvimbo iyoyi vachida kuona zviri kuitika. Vana vavaona ava vese vana vavo semaonero avo ivo. Saka tiri kungoenderera mberi panapa tichitarisa isu kuti zvii zviri kuitika panyaya yechirwere checoronavhairasi kana kuti COVID-19. Tichitarisa zvakare kuti pamberi peizvozvo pane zviri kuitikawo panyaya yezvematongerwo enyika pari zvino. Saka tichange tiri kungokubatisai kuti chii chiri kuitika, uyezve kuti pasi pose pari zvino pakamira sei panyaya yechirwere checovid-19. Tinoona kuti pasi rose pari zvino muzuva ranhasi globally pane 4.4 vanhu ndo vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi checoronavhairasi. Toti 4.4 ndo vabatwa nechirwere ichi. Toona zvakare kuti 300,002 ndo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi globally. MuUnited States muno mandiri pari zvino 1.4 vanhu vabatwa nechirwere ichochi, uye vanhu vanosvika ivo 85,000 vawanikwa ivo vachishaya. Saka pari zvino vakuda kutosvitsa pa 86,000 vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere icho cheCOVID-19. Asi tichange tiri kungoenderera mberi tichikubatisai zviri kuitika panyaya iyoyi yatiri kuona iri kudevelopa, tingati developing story pari zvino iri kuitika iyo kuZimbabwe. Uko pari zvino tiri kuona kuti pane vanhu vatatu madzimai ekuMDC vakawanikwa ivo vachipambwa uyezve vazhinji vari kuchema-chema kuti panguva ino yeCOVID-19 dai zvakadai zvisingawanikwe zvichiitika. Asi iro bato rezano PFO nehurumende vari kuti ivo aiwa vari kuzorwa mafuta enyama yavasina kudya, asi vamwe vachiti aiwa vanhu vari kuda kunyatsoti zviferefetwe kuzivikanwa kuti ndianani vanga vakapamba madzimai aya, uyezve kuti zvii zvakaitika kwavari, nekuti pari kutaurwa ipo kuti vakashungurudzwa uyezve saka ndozvazvoda kuzivikanwa kuti chii chaizvo chakaitika kwavari uyezve vakashungurudzwa sei pane zvichiitiko chakaitika ichochi. Saka tichangoenderera mberi tichikubatisai zvanga zviri kutaura mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa panyaya iyoyi. Regai timbonzwa kuti vanga vari kuti chii apa.
Well, I understand that the police requested through our social welfare department that they want to be here because they want to try and make sure that people who are coming with other things that may poison these victims do not come in. I don't know what other reason they are here for, but that's what it is they told us. But what is shocking is that the police spokesperson confirmed that they had arrested these people, then they denied. It's the same trend, the same pattern. The biggest problem in our country is dishonesty and lies. People who lie through their teeth when they know that they've done something. And this, you can see the signature of my brother, Idi Mnangagwa. That is his tactic. Crocodile marks, crocodile footsteps. We can see the traces of that crocodile in this.
Also, the police did indicate that they wanted the three to appear or to present themselves to the police with their lawyers. Are they under arrest? That's my question. Are they under arrest? Are they free? What is the position following the demonstration that they will do?
Well, I'm not the police spokesperson. I wish I could give you the position. I can only speak on behalf of the victims as their leader because they've given me a narrative. Something that I can only do at the moment is to say their state is totally deplorable. Very sad. They are totally and thoroughly tortured. But what shocks me is the capacity of
aiwa apo tiri kunzwa vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita utano hweavo vavange vabva kunoona pari zvino. Sekutaura kwatiri kuita tiri kuramba tichienderera mberi tichikupai zvanga zviri kubuda apo vaChamisa vaenda kunoshanyira vatsigiri vavo vari muHarare pachipatara chimwe chiri muHarare kuti tinzwe kuti vanga chii chiri kuitika ikoko. Asi vari kuti ivo vatatu ava vakawanikwa ivo vachibhinywa uyezve tanzwa kubva kuna baba vanetsai mumwe weavo akawanikwa iye achipambwa vachitaurawo zvanga zviri kuitika kumwana wavo. Asi tichaenderera mberi tichikuudzai kuti zvii zviri kuitika pari zvino panyaya iyoyi. Regai timboona tinenge tine munyarikane wedu wekutanga. Regai tiende dokta vedu Dr. Simbiso Ranga vari pano. Makadii dokta? I hope network yenyu iri kushanda ikoko. Hello.
Hello.
Aiwa muri kunzwika nekuti network nezuro yakazotikanganisira. Dr. Simbiso Ranga, tanga tiri kutarisa nenyaya yechirwere checoronavirus asi kutarisa zvakare zviri kuitika mubato renyu reMDC Alliance umo takaona vamwe vatatu vachipambwa uyezve nhasi vazowanikwa ivo vachiwanikwa I think pakati peusiku vakazoendeswa kuchipatara. Kana vanhu vapambwa chii chinozoitika? Tingatarisire chii kubva kune zvavanenge vatarisana nazvo? Hello.
Hello. Hi. Marvelous.
Taura yenyu.
Okay. I didn't get the first part of what you were saying.
Okay, no, I was saying that pane nhengo dzenyu tatu nhatu dzawanikwa idzo dzichiwanikwa asi taona baba vemumwe vachitaura ivo kuti mwana wavo pari zvino ari kutarisana netrauma nezvimwe zvakadaro. Kasi kana munhu apambwa zvii zvimwe zvaanotarisana nazvo mushure mekupambwa?
Marvelous, it's a very sad situation. kuti in this day and age tichine maZimbabweans who are getting abducted zvakaita mavanasisi vedu ava vana mamo maroa tinoitika ndechekuti any kind of abduction is a very traumatic experience.
Network yenyu doctor ida kuita jealous imbofamba ifambai. Network ya doctor ida kuita jealous apa sanga vari kutaura ivo kuti nyaya yekupambwa inogona kuzokanganisa munhu munguva yemangwana ndokutaura kwavari kuita asi network yavo vabva vastika but tida kuti tionewo kuti tinganzwa here kubva kudivi kune vezano PF tinzwewo maonero avo nekuti tinotema tisina kwatakarerekera saka hatikwanisi kuti tingoti tiunze veMDC chete asi tinounzwawo vamwe vemapato anopikisa kuti tinzwewo ningekiri maonero avo pari zvino regai tienderere mberi chiverenga zvamuri kunyora ipo pano tirikuona pana Wellington tasarira kuti halo tsetse zvakaoma tirikuona pana Listen ari kuti tiri kungo chematete wagona ari kuti this is pathetic muZimbabwe it is not safe for the general citizens vamulalazi vari kuti good day sister good day kwamuri Tabitha Manyoni ari kuti muri seiko tete mavhi ndiri kukuonai zvangu ndiri pazima chando chete kuno saka sisi Tabitha vari kutotaura kuti chando chatotanga kuZimbabwe munyaradzi midzi hanzi tiri kunzwa kuti kune vane dzakashota hatiidi hedu kutukana ipo pano chatinokurudzira ndechekuti kana tichinge tapinda muchirongwa ngatitaurei zvinovaka nekuti pari zvino haisi nguva yekuti vanhu vawanikwe ivo vachinyombana kana zvimwe zvakadaro tinoedza kuti isu tiedze kuti titese tionesane mune zvakanaka regai tione dokita vedu vadzoka kuti zvichabuda here
Marvelous, I'm so sorry. Technology, iri kuramba ichiacta up.
Aiwa, it's okay. Doctor, komaenda kupi futi. Now I can't see you, but I can hear you.
Oh, yeah, I can. I can't see myself, too.
Okay, you may need to switch on your camera. Go, just come out and then refresh your camera. Saka potina, Doctor Simbiso Ranga. Aiwa, I technology, vanunzi. Wisi sai kuti ndozvatinosangana nazvo tiri kutefenyura tiri kuumba saka ndozvatiri kusangana nazvo mukutefenyura dokita ranga hamena kuti tichakunzwa here manje
sure I think I can hear you clearly
okay tanga tiri pakati pekutaura kuti zvii zvinotarisana nevanhu vanenge vapambwa pavanozodzokera kana pavari muchipatana nezvimwe what are some of the issues avanogona kutarisana navo
So zvimwe zvandaa ndichida kuwedzera ndezvekuti vanobata futi zvirwere you know kune HIV AIDS kune masexually transmitted diseases kune even COVID iyoyi yavanga vari kuti we need help they just get easily exposed saka zvinoaffecta mentally zvinoaffecta spiritually zvinoaffecta you know in terms of the physical aspect and emotional and even in terms of my relationships with the families with friends with loved ones you get to a place where you feel helpless I don't think a lot of us have ever been in that place and that's why it's so difficult to even get sometimes my clear stories from my victims like them because they go through a lot You sometimes have to forget what you went through to cope.
Aiwa, to ramba tichikuyeuchidzai zvakare kuti sanga tiri kutarisa isu nyaya yechirwere cheCOVID-19. Apo pari zvino munyika tiri kuona vanhu vanosvika ivo 38 vari kunzi ivo vakabatwa nechirwere ichi. Uyezve 4 vachinzi vakashaya kubva kuchirwere ichi. Ndiri kuona hapana Elton Maretano ari kuti hapana network. Network iri kuramba, I'm not sure. Kuti zviri kufamba sei asi kana network ichinge yaramba aiwa regai tichiita sei tichigadzirira kuti tichienda kune imwe program tinokutendai vese vanga vari pachirongwa chedu ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington